listen to VOA.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 14 Gumiguru October 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinochenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mabhanga ose munyika apiwa mazuva matanhatu kuti ange auya nenzira dzekumisa kushandiswa kwemakadhi emaATM mukutengeswa kwemari yekunze pamukoto. Zimbabwe Congress of Trade Unions inoti kuumba makomiti pose panenge paitika dambudziko hakuna zvakunobatsira. Bato reMDC Alliance rinoti misangano yarakaita nezuro nevatsigiri varo kuzaka nekubhikita yakafamba zvakanaka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rinoona nezvokufambiswa kwemari reFinancial Intelligence Unit rapa mabhanga ose munyika mazuva matanhatu kuti ange auya nenzira dzokumisa kushandiswa kwemakadhi emaATM mukutengeswa kwemari yekunze pamukoto. Mutsamba iri mumaoko eStudio 7 kubva kumukuru weFinancial Intelligence Unit vaOliver Chipesera vanoti vemabhanga vanofanira kuvhara makadhi aya vobva vasuma veReserve Bank of Zimbabwe kuti vanhu ava vasungwe. Musi wa18 Gumiguru ndipo pari kutariswa kuti vemabhanga vange vaita izvi. Zvinhu zvaita manyama amire nerongo munyika sezvo dhora remunyika roramba richishaya simba zvopa kuti hurumende iedze zvose zvainogona kurisimbaradza nekusunga vanonzi vari kukonzera kusagadzikana uku. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zviri kuitwa nehurumende hazvishande nekuti kushomeka kwemari yekunze ndiko kunopa kuti paite musika wemukoto. Pamusika wemukoto, dhora remunyika riri kutengeswa dzimwe nguva nemari inosvika mazana maviri padhora rekuAmerica, $1 to $200 Zimbabwe. Kunyangwe pamusika weReserve Bank of Zimbabwe wemari yekunze riri kutengeswa nemadhora makumi mapfumbamwe padhora rekuAmerica, $1 to $90. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata imwe nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vari nhengo yeZANU-PF vaGilbert Mponda.
Financial Intelligence Unit idanho ravatora rakakosha uyezve rinokurudzirwa nekuti pane zvakawanda zvakasiitika zvekuti ukatoona ukanga uchipinda mumashopu mahombe akaita sanaok nemamwe akangodaro mashopu mahombe aya, pane mahwindi vanenge vakangomira mamani chenji akangomira panze vanenge vachingoti tora kadhi rangu unotenge mukati, tora kadhi rangu unotenge mukati, watenga mukati iye uzokupa maUSDola, uzomuzopa maUSDola. Tauni dako tari kuvhiringidza mafambisirwo anoita auction yemuZimbabwe nekuti vanhu vachifanira kunge vachitora mari zichienda muofficial channel vari kupedzisira vaenda pamari dzemumarket. Saka Financial Intelligence Unit yaita iyo matamo ekuti kana munhu achishandisa kadhi ngaave murudzi wekadhi iroro, uyezve ngachitarise kuti munhu iye kadhi iroro runyanyobva ratenga munhu anokwanisa kupinda mushopu 1 otendeka 6-7 zvinhu zvaunoita kuti hazvina kumira zvakanaka nekuti munhu iye kazhinji munhu anenge akutopa ungwe munhu ashandise kadhi rake.
Ko sei muchidaro vamuponda?
Nekuti iwe kana uchipinda mushopu yaunotenga kana kuvatenga chingwa nenyama yako ungatidzoka mushopu imwe chete iyoyo ka4 ka5 pazuva pasondo osvika kana 40 times uchipinda mushopu imwe chete, zvinhu zvinoti zvinofanira kurivha atinoti maalarm bells zvotarisiswa kuti zviri kumbofamba sei. Kana zvaonekwa kuti ndo zviri kuitika akaunti iyoyo inoitwa inonzi red flag yotarisiswa munhu iyeye inobvanwa yokuloza account yemunhu iyo ogarirwa joint account iyoyo mari iyo pose dzinonzi yafrizwa so that inotarisira kuti mari yabva kupi iri kumbobva kupi ichienda kupi ende vanhu vari kuzviita vacho ndivanani saka danho ratorwa iri danho rakakosha zvikuru ende rinokurudzirwa
Asika vamuponda vamwe vanenge vari kuti havo hurumende iri kungopedzera hayo hoko padehwe retsindi zvairi kuita zvibatsire izvi nekuti vamwe vakutoti chakutodiwa kuti paregedze kutoshandiswa dhorora racho remunyika nekuti riri kushaya simba
aiwa ipapo hatiwirirani izvozvo zviri kuitwa ndezvekuti mamajors ari kutorwa anofanira kunge ari yatinoti comprehensive and robust vanofanira kutora mamajors akati wandi at the same time kwete inonzi piecemeal vakaita piecemeal yekuti vabata vombosiya ndozvii zvaambe chidaro
nyanzvi munyaya dzezvamabhanga vari nhengo yezanu p f vagilbert muponda vange vari parunhare muHarare nablessing zulu westudio 7 Sangano remubatanidzwa wemasangano evashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti nyaya yekuumba makomiti pose panenge paitika dambudziko ipo pachizivikanwa chinenge chakonzera dambudziko iri haina zvainobatsira uye kupedza nguva nemari izvi zvinotevera kuziviswa kwakaitwa nemuvhuro nehurumende kuti pane komiti ine mapazi matatu anoti rehutano redzidzo yepamusoro neremabasa nevashandi kuti iite tsvakiridzo yekuti sei vashandi vezveutano vane unyanzvi vari kusiya mabasa vachienda kune dzimwe nyika munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti hapana asingazive kuti vashandi munyika kusanganisira vari mune zveutano vari kubatwa senhapwa vasingapihwi mihoro inoenderana nezvavanenge vachiita uye vachishandira munzvimbo dzisina kutsarukana Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvavashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavima kuti tinzwevo divi rehurumende panyaya iyi Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navamoyo kuti tinzwe zvizhinji
nyaya yekuti kana kwaita problem hanzi panovakiwa inonzi ministerial committee unozobvunza kuti izotsvagirisa chii ministerial committee iyoyo isisu tisiziziva tese kuti nyaya yekuti vanhu vari kubva munyika tingati brain drain iri kukonzereswa nekuti vanhu vari kumbunikidzwa kumavasa vanhu vari kutadza kupihwa mari inovagutsa working conditions acho haasi kuita vanhu vari kubatwa chibharo vanhu vari kumanikidzwa kuti vashande vasina zvakakwana zvinovadzivirira pazvirwere vanhu vari kumanikidzwa kuti vashande ivo muro yacho isingakwani zvese izvozvo hazvitsvagiwi neministerial committee zviri pachena zvazvo Saka tiri kuti ungabata vashandi zvakanaka ndivo vanhu vanokuvakira ufumi as long as tichirova vashandi kana varamba mavasa as long as tichinyima vashandi mari vashandi vane zvikoro zvavo vane masertificate avo vane ruzivo rwakatokwana vanachabuda munyika even tingangofoma macommittees mana matatu mashanu azvimbovatsiri
Saka imi zvizva munokurudzira kuti dai zvaitwa seZCTU.
Ngati simbise eti yatinoti social dialogue. Taona nyika dzakawanda dzakabudirira vanoshandisa nemazo inonzi social dialogue. Vashandi vanorespectiwa kodzero ravo rinotoonekwa. Vanopiwa mukana yokuti vataure zvavari kuda. Kusina intimidation.
Munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Bato guru rinopikisa MDC Alliance rinoti nezuro rakaita misangano yakanaka kubikita East, bikita West nekuzaka mudunhu remasvingo. Mutevedzeri wemutauriri MDC Alliance vaGift Ostalos Siziva vanoti chikuru chavari kuudza vatsigiri vavo ndechekuti vasaita zvekurwisana nevatsigiri veZANU PF asi kuti varambe vakatarisana nebasa rinofanira kuitwa. Vasiziva vati bato ravo richaramba richitaura kuvanhu richivazivisa zvirongwa zvaro vachiti bato ravo harisi kuzopinda munyaya dzekurwisana. Tabata vasiziva kuti vatiudze zvizhinji.
Tasangana nacho ndechekuti ZANU PF yadiploya vechidiki vayo kuti vakonzerese kuti vamise mameetings edu. So isu taona kuti hatingaendi mberi ZANU PF ichiita zvairi kuita. Ndosaka vechidiki vemovement for democratic change vachitungamirwa naCommander Cecilia vadiploya vechidiki kuti vamake sure kuti vanoprotekta mukuru wenyika nekuprotekta leadership kuti meeting dziende mberi. Ndosaka taita mameeting edu successfully sezvikuripotwa mapicture muri kumaona mavideo zvimatigoni kuzoisa nekuti tingakwadzisa vamwe vanhu nekuti ZANU inohla kuti tava hurumende iri kutera yakunopinda.
Muri kunzwei, muri kuonei mamuri kufamba umu vasiziva?
Vanhu vese chandaona semutauriri wemovement for democratic change ndakamirira mutauriri wedu vaadvocate Mahere ndechekuti vanhu vese mumasvingo mumareserva vari kutaura kuti yes machallenges tinawo, yes ZANU PF inotyizira vanhu, asi isu semapurisa, isu sematicha, isu sevagari vemuno mumasvingo tiri kuti mukomana ngaapinde nekuti kupinda kwake ndokupinda kwedu. Ndo mashoko ari kutaura nevanhu.
Pane zvamuri kuronga here kuti misangano yenyu irambe ichibudirira?
ZANU PF maitira ndeyekuti inoshandisa mhirizhonga against our leadership and our people. Isu semovement for democratic change toramba takamira panyaya runyararo tichiudza vatsigiri vedu kuti vanhu ngavasaita mhirizhonga mumamisha nekuti ZANU iri kuda kupusha isusu vebato reMDC kuti tiite zveviolence. Asi taudza vanhu vedu kuti munhu wese hakuna munhu anofanira kuita violence, but inofanira kuramba vanhu vedu vari vigilant and committed kuti tiende mberi.
Munofungei nekuedza kuvhiringwa kuri kuonekwa mune dzimwe nzvimbo dzamuri kuenda?
Isu tiri kuenda mberi nemaprogramu edu nekuti gore rino takaita wirirano, takaita sunga wirirano sevanhu vemovement for democratic change kuti nguva ino ndeyekubatanidza munhu wese, mavenda, madriver, maconductor, mastudents, maticha, mapurisa, masoja, munhu wese paite gungano panyaya yekuti pari kudiwa shandiko munyika muno. Hazvina basa kuti tiri kutungamirwa nani, asi vanhu vezimbabwe vese vari kutaura kuti patinoita gungano rese tinofanira kuti isu sezvizvarwa zvezimbabwe titaure tiwirirane kuti mukomana ngaapinde because iro nodonzo ratiri kufamba naro sevanhu vemuzimbabwe.
Vasiziva, bato renyu richaita sei nenyaya dziri kuramba dzichiitika idzi?
Isu semovement for democratic change basa redu nderekufambisa shoko, asi munyika muno vanhu vese vaita sungawirirano panyaya yekuti panofanira kuitika shanduko munyika muno because vanhu vari kurarama netsaona. Vanhu havasi kuwana mari yekubhadhara zvikoro, vanhu havasi kuwana mushonga kuzvipatara, vanhu havasi kuwana minda yekuti varime. ZANU PF iri kutora land, iri kutora vanhu minda. ZANU PF iri kunyima vanhu pekugara. ZANU PF iri kurwa vanhu. ZANU PF iri kuwadza nenzara munyika muno. Salari haina basa, vanhu havachawani mapensheni, hasina basa munyika muno. Asi isu semovement for democratic change tikubatana nemunhu wese weZimbabwe kuti paite shanduko munyika muno.
Avo vange vari mutevedzeri wemutauriri MDC Alliance vaGift Ostalos Siziva vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Vakafanobata chigaro chemurongi wemabasa muZANU PF vaPatrick Chinamasa vakaudza vatori venhau mari mwezuro kuti bato ravo reZANU PF harinei nokurwisana kunoitika pamisangano MDC Alliance, vachiti kurwisana uku kuri kukonzerwa nevanhu vanotsigira vanhu vakasiyana mubato MDC Alliance. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vamwe vanhu makumi mapfumbamwe nevaviri 92 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine 600 ane makumi mana nevasere 4,648. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vave zviuru zana rine makumi matatu nezviviri nezana nevasere 132,108. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nechimwe nemazana maviri ane makumi masere nevatanhatu 3,191,276. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana mana ane makumi mana nemazana matanhatu ane makumi matatu nevatanhatu 2,440,636. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tombotarisa zviri mumapepa nau anhasi. Newsday rinoti bato guru rinopikisa nemasangano akazvimiririra kana kuti civic society organizations vari kupomera mapurisa mhosva yekushanda nebato riri kutonga reZANU-PF kumisa mutungamiri webato guru rinopikisa vaNelson Chamisa mukuita misangano nevagari mumaruva edunhu reMasvingo. MuNewsday makare mune nyaya inoti kubva kutanga kwegore rino vana vanoita zviuru zvitanhatu 6,000 vakapinzwa muzvipatara pamusoro pekusayiwa zvekudya zvakakwana kana kuti malnutrition. ZimLive.com rinoti vaimbove mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, amai Mary Mubayiwa, vanogona kudimburwa rumwe ruoko rwavo pamusoro pekutadza kuwana rubatsiro rwaana chiremba kuti varapiwe chirwere chakavabata. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mukuru akataura zuro kana mazuva apera achitizvo vatungamiriri vedu vanongoda chete kungotungamirira badzi, hapana zvavanogona kana zvavanenge vachitiitira. Pane nyika here inganzi iri kurarama isina mutungamiriri? Nyika inoda mutungamiriri wevanhu. Vachamisa ndivo mutungamiriri wevanhu, ndo vari kudiwa. Saka vanofanira kutopinda. Mukomana pinda. Ayo apinda mukomana.
Makadii makadii pano pa Studio 7 nindiri ku South Africa Durban. Ndiri kuda kutaura pamusoro peZANU-PF. Vanenge vachiburitsa vachiti tiri kugadzira izvi, tiri kugona pane chakati, tiri kugona pachakati. Ava hatichavadi kugona kana kutadza kwavo, hatichavadi. Kunyange vari kufamba vachigwera, hatichavadi. Ngavabve nekugona kwavo, ndozvatiri kutaura. Tiri kugara munyika dzisiri dzedu tichitukwa, tichidzingirirwa munomu nekuda kweZANU-PF. Yoti yoburitsa futi apa kuti iri kugona. Hatichavadi vane ZANU-PF. Ngavabve, ngavagonere dzimba dzavo. Vanhu vanogonere dzimba dzavo, iyo nemhuri yavo, kwete isusu vana veZimbabwe. Hatichada.
Mangwanani, mangwanani akanaka vatepfenyuri veStudio 7. Tokutendai pakutisanganisa kumunoita vana vemuZimbabwe tichibudisawo mashoko edu. Ayo ndirango kuudza yangu nezviri muno muZimbabwe. Ndiri muno muZimbabwe. Kuno kuchinoi kwakasimure. Aiwa ZANU-PF, tisu vanhu vakamira ZANU-PF namaovheti tinoitiwe kumusangano. Ndakuudzai zviri kuitika. Hatichaidi, tiri kutogwenyana tiri musangano tichinwa majusi nezvimabhanzi zvavanotipa. Hatichivavhoteri, tetangowedzera nhamba mukati musangano. Aiwa mukomana uyo unonzi Chamisa haangapindi. Aiwa, ndo pendudo votera, ndo kajira are musangano wezanu PF. Andi voteri. Mukomana ngapinde chamisa. Angambozama. Zviri kuitika mubato redu. Avuboro vakawandisa muri kubowa mari mutsaimusoro. Muri kubowa mari muno mubato redu. Ndatenda hangu. Ndiri pano pachinhuya pakasimure.
Ndi pa Studio 7 apo starangu ndonzi kupa kwangu zvarova. Inini varume ndoda kudza chokwadi. Musana peuori uri kuitika munyika medu. Chinhu chinonzi Zanu PF. Chauraya nyika. Ine zvamuri chairman weZanu PF. Asi ndatsveta zvichi chairman chichi Zanu PF. Ende kundiputira handizivi kuti chiko chandanga kaitwa ndiri kuZanu PF ndisingaoni zviri kuitika munyika. Nao naweza kuona kuti nyika iri kuenda kumawere. Ene zvima makoma ari kuparadzwa nemachina nepamusana peZanu PF. Ndiri kuda kuti inini ndava kutsigira vaNelson Chamisa MDC Alliance. Ndiri kuti kuvana vese MDC Alliance munditambirewo ndafuratira zveZanu PF. Tatina ndidzisei slogan ndoda kuiziva tikonza tingapinda hake mukomana. Saka inini ndiri kutotirawo ngapinda Nelson Chamisa ndatenda.
Kwazuwai, kwazuwai, we Studio 7, makadiko. Wana mkoma wangu nana sister wangu. Panefinyiredu ye Zimbabwe yecho kwa di, inotipa na uzi kateteka, na uzi no mpo uo. Ini angu upama Zimbabwe nzi ose, arimunyika, ni arikunze kwe nyika. Wanonzo, anamo ichiru wadza, ema chongi, pamsuru pezo machongi rwe nyika, wakafana na neni. Inicha ndaya ngoda kukurudzira ende chekuti uyo hurumende inotidzvanyirira, hurumende inotibatira, hurumende inotiuraisa nezvara, hurumende inoita kuti tisava nemabasa mukati menyika. Chaigoneka kuti tibvise pachigaro. Ngatikurudzirane kuti tose tiregiste kuvota, tose ngatiregiste kuvota. Tisangova vanhu vanongoti ngapinde hake mukomana nemuromo chete, asi kuti titi ngapinde hake mukomana neX yedu. Kuti mukomana apinde hunge taisa X yedu tichimutsigira, tichiratidza kuti tiruda hurumende yeshanduko. Hurumende ichatsigira vanhu, hurumende ichapa vanhu zvokudya namabasa, hurumende ichabvisa nhamono urombo mukati menyika.
Studio 7 makadi vana mukoma tanonoka wande nesi vashamarire ve Studio 7 vanotipa nhau dzakanaka. Hei ashuwa ndopaunoona kuti zvona zvingatinakiri kana vanavo vana magwaza vachitaura vachipupura nhema ivari Britain kure kwasi vanoreva nhema kuti yeye munangarwa agadzira nyika ngaawedzerwe dzimwe 5 years agadzira mugwagwa iri kuvakwa. Vakomana zvipatara zvagadzirwa, zvese zvagadzirwa namunangarwa rine vakomana. Ko indawu tinoda kuuraya vamwe nezvara imwe muchidya nevana venyu. Imbomiraiwo zvetimbochinjawo hurumende, timboisa yatinoda yava Nelson Chamisa. Timboisa uya no ipapa muri kuti Chamisa ndonga slogan kana kuti chii kana kuti stare battle kuti ngapinda ke mukomana. Vachamisa havatozvizivi kuti zvakabva nepi, vanotova vanhu vakatotaura kuti ngapinde zvake mukomana, kwete zvava kutaura muchiopoza kuti slogan kana kudi. Vanhu tisu tiri kutotaura kuti ngapinda ke mukomana, ngapinde mukomana.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mwedzi wapera mitengo yezvinhu yakakwira muAmerica izvo zvange zvisingatarisirwi. Izvi zvinonzi zvakakonzerwa nekushayikwa muzvitoro kwezvinhu zvinodiwa, sezvo zvikepe zvinounza zvinhu kuAmerica kubva kunyika dzakasiyana siyana zvisina vanhu vakawanda vanoburutsa zvinhu izvi. Ukuwo mabhizimisi ari mubasa rekutakura zvinhu kuendesa kumatunhu akasiyana siyana ari kutadza kutakura zvinhu zvakawanda nekuda kwekushaikwa kwevatyairi vemarori anotakura zvinhu kana kuti magonyeti. Nezuro mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakakurudzira vemabhizimisi kuti vabatsire mukutakurwa kwezvinhu zvinoburitswa mungarava vachizviendesa kwazvinodiwa. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDuhrai University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti chimwe chiri kukwidza mitengo yezvinhu muzvitoro kushomeka kwevashandi sezvo vanhu vazhinji vasiri kutora mabasa aripo iko zvino.
Pari zvino mabhizimisi anenge ari kunyanya kunetseka chaizvo kuwana vasevenzi vari kuda mabasa avanenge vanawo. Zvekare mabhizinesi ari kunetseka zvikuru nenyaya dzoku tadza kuwana zvinhu zvavanenge vakaorder mhiri kwamakungwa kana kunana Asia China uko nenguva yakakwana. Tiri kuona kuti makondena akazara kumaports kwese uko ari kushaya vanhu vanotutunura nenguva kuti akwanise kusvika kuzvitoro. Saka ndiwo matambudziko makuru atinoona ari kusangana namabhizinesi omuAmerica zviri kuzoita izvo kuti mitengo yezvinhu zvavanenge vachitengesa zvatova kuzvitoro kwavo iri kukwira kubvira kuchikafu, kubvira kumotikari, kubvira kufenicha kana dzimba chaidzo chaidzo dzokutenga namarendi. Zvese zviri kukwidzwa nokuda kwamatambudziko iwayo atataura iwayo.
Saka tingati kukwira kwemitengo uku kuri kukonzerwa nekusasvika kwezvinhu zvokutengesa muzvitoro here?
Ndingati ndicho chimwe chikonzero chakaita chikuru ichocho kuti nyika zhinji kuti chivenda neAmerica dzakanga dzakabatwa necovid chaizvo. Iko zvino izvi nyika dzose dzita neAmerica dzava kuvhura maikonomi acho zvakanyanya chaizvo, vanhu vese vachioda zvinhu zvavo kwavanoodha ikoko. Saka kuuya kwazviri kuita zviri kuuya zvakawandisa. Zvekare tinoziva kuti tose tinoziva kuti covid yakauraya vanhu vakawanda, vaindori vari vashandi, vamwe vaakuzotsvagwa kumakambani ikokoko. Saka kufambiswa kwezvinhu zvinofambiswa navanhu, vanhu vacho vamwe vacho vari kushaya kuenda kumabasa nokuda kwokuti kune covid. Vamwe vakashaika, vamwe vari muzvipatara vari kurwara. Saka konzero chikuru chekuti zvinhu kana zvisingasviki zvichifamba bhijana bhijana kusvika zvisvike, zuva iroro razvanonoka iroro richitochajiwa navanhu vanenge vaine transport iyoyo kana ngururi iyoyo. Kuchajwa ikoko pamapotsi pazviri pakapaka ipapo, pamapotsi pane matransport iyoyo akapaka ipapo ari kuchajiwa zuva nezuva. Kuchajwa ikoko ndokuchazoiswa pazvinhu zvatinozotenga isi kumashopu kwesoko. Zvekare makambani kushaya kwaari kuita vanhu ari kututsira mari pamusoro yavanhu vari kuda kupinda mabasa, kuwedzera mari kuti chiuya takupa mari yakati. Kutongowedzera kwavanoita ikoko kuwedzerawo mitengo yezvinhu zvetichazotengavo isusu pacheni.
Vashandi vari kurambire mabasa aripo pari zvino,
chimwe chavari kurambira ndechokushaya covid. Zvekare chimwe chavari kuramba ndechokuti vari kunzi unofanira kutanga wabayiwa jekiseni. Vamwe vari kuti isu jekiseni hatidi kubayiwa. Saka zvimwe zvese vari kurambira mabasa yavo nyangwe mutengo wakura ndokuti vari kuwanawo mamwe mabasa ane mari akadarikawo kumarestorendi iwayo. Ndozvendingangoti ndo zvikonzero zvinoita kuti vanhu vasadzokera kuna mamwe mabasa avaimbova nawo, kana kuti mamwe mabasa avo ari kuwedzerwa mari inenge ichivashoma kumba.
Zviri kunetsa muAmerica munyaya dzemabhizimisi nezveupfumi izvi zvinodaukira sei kune dzimwe nyika?
Zvinodaukira chaizvo nokuti kunetsa kwazvinoita muAmerica zvinenge zvichitopaya tingati pressure kuus dollar, ratinoziva kuti ndiro riva rinonzi international trading currency. Hapana nyika isingadi us dollar kuita zvainoita kutenga zvimwe zvine zviri kunze zvavanenge vasina munyika mavo.
Avo vange vari vanodzidzisa zvemabhizimisi paDuhrai University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mabhanga ose munyika apiwa mazuva matanhatu kuti ange auya nenzira yekumisa kushandiswa kwemakadhi emaATM mukutengeswa kwemari yekunze pamukoto. Zimbabwe Congress of Trade Unions inoti kuumba makomiti pose panenge paitika dambudziko hakuna zvakunobatsira. Bato reMBC Alliance rinoti misangano yarakaita nezuro nevatsigiri varo kuzaka nekubhikita yakafamba hayo zvakanaka. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. ini ndini Tanonoka Wande ndiri mu Washington DC ndichiti mosora zvakanaka.